Simplex.
Ask Oda.
Yo, Jazzy.
Bounty.
Big up Macau, the Joker.
Simplex.
Munana pakana Iko zino chiyango chakurova Sima korapu kukana Baba iwowo munana
Asikune vaye vano tumira mepo Mepo Anoda kuti tindito me maskati kushika madeko Ishe Goya mberi kwenye imimi Imimi baba
Zinorema baba
Doya mberi kwenye undi chichema Mapisa rema Vazinorema Doya mberi kwenye undi chichema Mapisa rema
Ishe
Sunugura iwo shangu
Jifambe Jifambe
Kunda kaita seya Ndichane nijambe
Nijambe
Nakuda kuti mafans atambe,
atambe
Pandori rao, wakufa rao
Ishe, ishe
Okumbi rao
Ishe,
askuda
Hey, nindi no kumbi rao Kuti life ikondi fambi rao
Yaneta ando nakufa rao Zvinorema Doyamberi kwenyu ndichichema Mapisa rema
Vazvinorema baba
Doyamberi kwenyu ndichichema Mapisa rema Vazvinorema Doyamberi kwenyu ndichichema Mapisa rema